Avo ihamanisha mari dzanduna kuchivhu nhasi vachimuradzika mutauri wemhuri vaProsper Chonzi vanoti mhuri yarasirwa zvikuru uye Cornelius munhu anga asinganzvengi pachokwadi kubasa nekumhuri.
Cornelius anga ari munin'ina wangu, but he was more of a friend than munin'ina. We used to do a lot of things together. Anga tichishanda tese zvinhu zvakawanda mumhuri. Ndanga ndichiita naiye nakoni. Kushayika kwake zvisina tarisiro zvatigura kunorira. Asiya gwanza rekuti richanetsa kuti rivharike. Ndingochitarisirawo kuti mavanin'ina makusvika vanin'ina vakuma50 makudai makugadzirira kuita upenyu hwakanaka, muchikudzawo mhuri dzenyu, muchivaona vachikura vachienda kuchikoro. Mungondika.
Vachonzi vanoti vakaziva zvakawanda pakutapwa nekutorwa kwenhau kubva kuna nduna.
Kuvati mukomana anga richitaura chokwadi, uchida kana usingade chokwadi chinongobuda. Saka ndinotendawo nematorerwo ari kuita nhau kuti munhu anongotaurawo zvaari kuona. Zvinhu sezvazviri zvichiinforma the public semashandiro aita Cornelius anga asinganzvenge nzvenge zvaari kuona, achiwirira nazvo asingawirira nazvo anongokutaurirai. Zvanga zvichishanda zvakare vinhu mumhuri kuti kana akadai handisi kuzvidai zvimukoma madii taita takadai. Ndo zvatanyanyosiyirwa kuti kutaurira nachokwadi buritsa zviri pamwe. Ende anga asingaite graji zvekuti ndichazoti ndokuudza mangwana ndomboita gore ndakagumbukira, kwete, aibva angozviburitsa ipapo nyaya yatopera.
Vamusara ndimakashanda naCornelius anga ari
mumwe mutapi wenhau uyo akashanda nanduna kwemakore akawanda. Farai Mutsaka audza Studio 7 kuti nduna aisava mufirifeti wezvemandorokwati chete, asi aisimudzira vatori venhau vechidiki.
Handingati nyaya yekuti handingatauri panapa ndichimirira vanhu vakashanda naCornelius. Ndinotaura sabhururu samukoma, nekuti pendakatanga ndichibva kupoli kuattachment yangu ndakatanga kuitira kuHerald News editor wangu Remungoshi wakanditi munhu auchafamba naye ndiCornelius ndiye uchakufundisa basa. Kubva musiwo nawo tikazosanganazve kuStandard, akazotanga kundiintrodusa akushanda kuAptn, ndaishanda seassistant wake futi. Zvazviri zvebasa, ushamwari hukoma. Hapana hama dzangu zvisikazivi Cornelius, hapana hama dzake.
Uyo akazvarwa muna 1970 akashandira makambani anosanganisira Masvingo Provincial Star, Herald, Standard nemakambani ekunze, uko akadzisa basa vechidiki vakawanda. Ndakamirira Studio 7 kuchivhu, ndini Godwin Manguja.